manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu zvita 6/2019 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinazvina kumira mushe mumarondera nenharaunda yakakomberedza marondera yemashitovhi. Chiri kuitika ndechekuti hakuna vanhu vakanyatsokohwa zvakakwana kuti vanhu vese vawane vachiwana chikafu munharaunda yedu. Saka dambudziko riripo nderekuti hakuna chikafu.
Nzvimbo dzakawanda munyika dzotarisana nenzara inotyisa. Vanhu vakawanda vorara vari mumitsetse yekutenga mafuta edzimotikari dzavo munzvimbo dzakasiyana siyana. Nzeve dzevekawanda dzomirira kunzwa zvichabuda kumakwikwi Ascoca Star of the Year Award vakawanda vachitarisira kuti mutambi weCapes United Joel Ngodzo ndiye achatora mukombe uyu gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisitori yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rakaburitswa neWorld Food Program rinoti hurumende yeZimbabwe iyo yainge yavimbisa kubatsira vanhu vayo nemamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica mukutenga chikafu yava kukundikana kuita izvi izvozvo pakuti sangano iri ritakure zvemutoro wekutsvagira vanhu vemuZimbabwe chikafu mwaka uno. Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa inonzi neUnited Nations yakakonzerwawo nekuzvisikira moto muziso pane dzimwe nguva. Vanhu vanosvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara munyika uye vanoda chikafu kusvika muna kubvumbi gore rinouya. Asi gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vaMangaliso Ndlovu vakaudza nepfenyuro yeBBC kuti vamwe vanhu vari kuita zvegutsira mukanwa panyaya yechikafu. Vanhu vari kupiwa mafuta ekubikisa binzi nezvimwe zvinovaka miviri neWFP. Kekutanga munhoroondo yayo, WFP yave kumanikidzwawo kupa vanhu vemumadhorobha chikafu sezvo vakatarisanawo nenzara inotyisa. Madhorobha anonzi akatarisana nenzara inotyisa anosanganisira Norton, Epworth, Plumtree, Marondera, Chinoi nemamwe. Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanomirira goromonzi mudare reparamende uye vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwe zviri kuitika muhurumende.
Ichokwadi kuti kuno kugoromonzi ndara yapindira vanhu mudzimba ndara iri pamikova yevanhu vazhinji kuno sadza riri kunetsa nechikonzero chekuti takava nedhau. Saka vanhu havana kunge vakohwa zvakanaka, mvura haina kunaya zvakanaka gore rapfuura. Saka chikafu chakakohwa vanhu shomanene chakapera mumatura muchinai. Saka hurumende iri kumiramira kuburikidza neministry of social welfare kuunza chikafu kuvanhu. Asi munongozivawo kuti chikafu chokupiwa chinosiyana nechako chemudura, nekuti zuva rokumirira kupuwa imwe nguva rinogona kuita kure iwe watopererwa chikafu. Saka ndoodambudziko ratinaro kuno Goromonzi. Tinodayirazve kuti hakusi kunokwega, inyika yose zvinhu hazvina kumira zvakanaka maererano nezvekudya. Tinotokumbirawo chikafu kune vangatipe pamusoro pechatiri kupuwa nehurumende. Tinotenda vamunangagwa, asi tinoda kuti kana zvichiwanikwa vemaNGO ivava vatitewo zvakare tigone kuti vanhu vedu vararama.
Asi tiri kunzwawo kaivo veWFP vari kuti hurumende yanga yavimbisa kuti inogona kubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni matatu, asi zvinenge zviri kuiomera yakutadza kupa vanhu vachikafu.
Chokwadi, hurumende hainga vakwanisiwo sevanhu ivavo vakawanda, nekuti vanhu vari kuda zvokudya muno munyika yese vari kuva kuma 7 million, kana tichingakanganisi kuma 7-8 ikoko million. Vanhu vazhinji havana zvokudya, sezvandataura kuti kune drought. ndoya kondira zvakare kuti zvinema gate zvirambe zvinetsa nechikonzero kuti mvura yakaita shoma murwizi saka kana muchaona muchiona rwizi rukuru rwakadaro dzambe dziri kuchipwa zviri kureva kuti kune drought pa saka vanhu havana zvokudya hurumende iri kuedza nepainogona napo tambo importa chikafu kubva kutanzania tambotsvaga tsvaga kubva kunana zambia so on but zvinoda foreign currency ka saka foreign currency ndo yatisina yakakwata
mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi vachitaura vari parunhare vari muharare nablessing zulu westudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo mumiriri wemarondera central mudare reparamende vacaston mateu kuti tinzwe kuti zvakamirawo sei zvinhu munharaunda mavo
zvinhu hazvina kumira mushe mumarondera nenharaunda yakakomberedza marondera yemashiki province chiri kuitika ndechekuti hakuna vanhu vakanyatsokohwa zvakakwana kuti vanhu vese vawane vachiwana chikafu munharaunda yedu saka dambudziko riripo nderekuti hakuna chikafu chishoma shoma chaizvo
tichitarisa imomo mumarondera mudhorobha umu zvii zviri kunyanya kuti zvinhu zvibva zvaita manyamamire nerongo kudai chii chiri kunetsa
mitengo yezvinhu yakakwira saka vanhu havana mari mari dzinotambira vanhu hadzikwane hadzikwane kuti dzinge dzichitenga chikafu uyezve vanorima vacho havasi kurima zvakakwana so pave nedambudziko rekuti vanhu havana mari varimi vacho havasikwanisi kunge vachiunza chikafu kuvana GMV kuitira kuti chikafu chiwande saka titori nedambudziko hombe iyo nhau yekuti vanhu havakwani havana mari ndo nyaya yanetsa muno muzimbabwe ende yatiafecta isusu kunoku kumarondera nenzvimbo yakakomberedza marondera yese
ko nyaya dzemabasa dzakamirawo sei pari zvino
mabasa hakuna mabasa hakuna zvamuchose hakuna mabasa nekuti makambani mazhinji emarondera ari kutovhara ari kuvhara nenhau yekuti ikonomi yedu yakaipa haina kumira mushe saka vanhu vazhinji vaakutovhara nekubuda kunze kwenyika kuti zvinhu zvivafambire saka tine dambudziko hombe ipapo
kune vanobatsirawo nechikafu here vari kumbouya imo mudhorobha remarondera
ya variko zvavo atinoti maaid agency dzedzimwe nyika vanobatsirawo ndizvozvo asi havana kunyanya kuwanda chaizvo ndo dambudziko ratinaro vashoma ende kuti vasidze marondera nenharaunda yakomza marondera zvinonetsa nekuti kakawanda mudhorobha pamwe tiri nani mbichana but kumamisha emarondera uku hakuna kumira mushe
mumiriri wemarondera central mudare reparamende vacaston mateu vachitaura vari parunhare vari kumarondera kwakare nablessing zulu westudio 7 kunetsa kwemafuta edzimotikari munyika kuri kupa kuti vanhu vakawanda varare vari pamagaraji anotengesa mafuta aya kuitira kuti vawane mukana wokutenga mafuta rutendo mawere anoti panyaya inotevera
kunyange hazvo magaraji mazhinji anotengesa mafuta edzimotikari anga asina mafuta muHarare vedzimotikari vakawanda vaswera vakamira mumitsetse mirefu refu vaine tarisiro yekuwana mafuta aya vamwe vacho vanoti vakarara vari mumitsetse vakamirira kutenga mafuta magaraji mashoma anga aine mafuta anga achitengesera vanhu mafuta asingadarike marita makumi maviri pamotikari yega yega mumwe muzvina motikari vajames magaringa vaudza studio 7 kuti vava nemazuva mana vachitsvaga mafuta anotengeswa nemari yomuno vasingaawani vamagaringa vati vanhu vari kufambira dhongi rakaora kumagaraji anotengesa mafuta
nyaya yemafuta inyaya iri kutishungurudza zvikuru nekuti pamwe pacho tiri kurara pamitsetse mafuta haasi kuwanika pauri kuwana mafuta pane mitsetse unenge utori nani vanenge vachida maus dollars about $1.20
mumwe mugari ari kunetsekana nenyaya iyi vatomas ndavambi vaudza studio 7 kuti vazopedzisira vatsvaga madhora ekuamerica kuti vakwanise kuwana mafuta vati dambudziko remafuta edzimotikari rakakura nekuti kunyange kumagaraji ari kutengesa mafuta edzimotikari nemari yekuamerica uko kusingamboiti mitsetse kwavawo nemitsetse mirefu
fuel iri kunetsa zvisingaiti service station akawanda pari kuwanikwa petrol vari kulimita vanhu 20 liters kana kuti 10 liters oso bra kashoma kuti munhu uwane full tank and then pane kumwe kwekuti kana wazvanyanya washaya streke vanotengesa nemaus like mu Hatfield kuna na Mbare kuna kwa Debenu. Right now usually kuna kusina queues because people wana prepare kutenga mazima bondi ya kachipa. Asi nasi kwa majerican ni kwa mota inengere pa civilization ya ma US. Yacho yakato kwa kushua kuti ilifuyo ilifuneza singa iti.
Vanda vambi batu kushai kwa kumafuta ukukuno ita kutivasa kwanza kurunga nzendo zeso roro ni muri yavo.
Zawutu kanga sa kutu ukwa sekuru wanga kutu ushaenda kupa holiday. Afisha kwa nisiki boza au zitu nengo wana fiyo wa say. Uye kuti ushai tenga ne marie because kana waida kwa sa kutu utenge nema bondi ushiti nika tenga liter 1744. Musungu shaishaya wenda kuma US inenge yao almost $28 ne rate to black market.
Mumwe mojina garaja sina kuda kudongwa nezita out the studio 7 kutava sikuwa na marie kunze kutiva wode mafuta uye maria varu kutenge sana ya mafuta emuno isho mafuchende na nane maria vano tenga na ayo.
Fiyo atisiri wana pa garaji petu lenye kuti atisikuwa na masupplies aga kwa na kubaguna na Mozambique na Bayer ndo watino wana fiyo edu sinzi kuna kutishitenge sana mane bond. Ukutengi hitu wane foreign currents. Kwa kusa shortage of foreign currents.
Studio 7 ainaku kwanza kubata gurukota runa nizwe mando zemoto va fortune chasi sejo wanga wasiru kubatika panare mboja yavo. Mota uririwe Zimbabwe Energy Regulatory Framework va Gladman Njanji vanga wasatu wapindura mfunze atava tumira pangu wazatenda pa mepo. Nyanji mnyadze ufumi zinoti Zimbabwe ilikutaza kuwa niravan mafuta nuwa kwa nira nepamsa na peurungwa wayo usina kujeka pa kutengwa ne kutengeswa kwa mafuta. Ndaka mira Studio 7 Mwarare, ndini Rutendo Mawere.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC inoti iri kutadza kuita basa rayo nemazvo nepamusana pekuti commission iyi haina mvumo yekuenda kumatare edzimhosva nevanhu vainenge yasunga. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pakuvharwa kwemusangano wavanga vachiita nevanhu vanobva kwakasiyana siyana imwe nhengo yezac vagabriel chaibva vati dzimwe nyaya dzavari kuferefeta dzeori dziri kutadza kuenda kumatare nekuda kwekuti mamwe mapazi ehurumende avanoshanda nawo akaita senational prosecuting authority nemapurisa ane mashandiro akasiyana navo.
Munoona saka zvine dambudziko kuti isu tambata rizaki tafefeta taona kuti zvicho kwadi munhane muso tambata ndopato gumira tomuendesa ku National Prosecuting Authority ndosaka vamwana vari kutaura kuti ah mama iyi kungoti maferefeta mabata maenda kukoti naye munhu uyu manomisa mujeri handiti notinge tine udzamu nehumazvikokota wenyaya yacho asi hezvo tasvika takunopira umwe kuti zvinofamba zvakadai zvinofamba zvakadai iyewo pamwe nachaziva kuti asangana nevanhu vakupi pamwe anoziyana navo totozviva nyaya yakazoraswa kukoti anomubona.
Vachaibva vatiwo vanokurudzira kushandurwa kwemutemo kuitira kuti komisheni yavo ipiwe masimba ekumira mumatare nemunhu wainenge yawana ine mhosva kwete kuti mupari wemhosva aendeswe kuvachuchisi izvo vati zviri kudzosera basa ravo kumashure nekuti dzimwe nguva vanozoona munhu wavaita ane mhosva asunungurwa asati atongwa.
Saka tiri kukurudzira kuti aha dai vedare repamerica vagadzirisa mutemo uyu tibvise nyaya ye proof beyond shadows of reasonable doubt. Munozviziva here kuti yavanoti circumstantial evidence zviitiko chete maitikiro akaita zvinhu chembere yashayikwa berero rusamvi pachishonaka murikuona ngazviindi kwakada kuita seikoko murikuona asi aa mutemo unoti wangozoitwa rarudzamvi asi ndiwo rakadya here kachembere kaya.
Panyaya yekuti vanosunga vanhu vovasunungura vasina kuenda navo kumatare vachaibva vati chokwadi kuti izvi zvinoitika uye hazvipe muono wakanaka. Vati izvi zvinokonzerwa nemutemo usingavape simba rekuenda nemupari wemhosva kumatare. Vachaibva vati komisheni yavo iri kufara kuti yakaita chibvumirano nejudicial service commission kuti nyaya dzeori dzitongwe nekukurumidza kwete kumirira mumutsetse wemhosva dzinenge dzichitongwa. Vachitaura pamusangano mumwe mushandi wehurumende vaJames Chigwe vati uori hunokonzerwa nekupindira kwevezvematongerwo enyika kuita avo vanomanikidza vashandi vehurumende kuti vaite uori. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu Center for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu vanoti Zaki inofanirwa kupiwa masimba ekupinda nemunhu wavanenge vasunga mudare uye panofanirwa kuiswa mutongo wekuti munhu akawanikwa aine mhosva dzeori agare mujeri kwemakore akati.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoda kuti ipiwe simba rakanyanya iko zvino zvaina simba. It's a commission inoita sekuti iri kushanda iri muhapwa dzapresident.
Musangano wakadai mumwe wemisangano iri kuitwa nezak mumatunhu ose munyika paine chinangwa chekuumba hurongwa hwekufambisa mabasa ekupedza hori munyika. Gwaro raAuditor General reongororo yakaitwa muna 2018 rinoratidza kuti mapazi ehurumende akashandisa mari inodarika mabhiriyoni maviri emadhora ekuamerica zvisiri pamutemo uye pasina mvumo yeparamende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika makumi maviri vafa muBurundi zvichitevera kunyaya zvakanyanya kwemvura mupengo kwaitika mudunhu reSibitoke uko kwasiya kwaparadzwa makomo nemvura mupengo iyi. Vanhu vaviri vafa uye vakawanda vakuvara zvichitevera kupfurwa kwavaitwa pamuzinda wemauto emuchadenga wepaPensacola mudunhu reFlorida muAmerica. Mapurisa anoti nyakupfura vanhu uyu apfurwawo akafa. Vanhu veBritain vari kuvhota nemusi wechina svondo rinouya musarudzo yechipiri iri kuitwa mukati memakore mana. Vanoongorora sarudzo vachiti hazvisi nyore kuziva kuti ndiani achakunda musarudzo iyi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvisina magwaro ekufambisa kana ava kupera zviri kukurudzirwa kuenda kumuzinda weZimbabwe muBotswana kuitira kuti zvinyorere magwaro aya. Izvi zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe senzira yekubatsira zvizvarwa zvayo zviri munyika iyi. Shingire Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatara Ishe Mukono weShuro vanoti urongwa uhu huri kutarisirwa kubatsirwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana kuti zviwane mapasipoti nemapepa ekuzvarwa pachena. VaMukono weShuro vanoti chirongwa ichi icho chichangotanga chinotarisirwa kubatsira vanhu vakawanda vakatarisana nedambudziko guru rekuenda kuZimbabwe kunotora magwaro aya.
Unenge uchiserva mari yokufamba uchienda kumusha kunotora mapepa kazhinji kacho iri pamabasa kuti uwane mazuva okuti ufambe uchinogadzira mapepa unoda kutoita during maworking days. Saka zvinogona kunetsa asi kuti umanye kuno kuembassy apply wodzokera kubasa kwako zvinenge zvakareruka zviri nyore kwahusi. Saka zvinobatsira vanhu vakati wande. Chinhu choga chinonetsa kutora pano chitupa nokuti taane masmart IDs.
Urongwa uhu wagamuchirwa nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinogara zvichiita wakitsi negonzo nemapurisa emuBotswana sezvo zvinenge zvisina magwaro aya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chagamuchira urongwa uhu nemaoko maviri ndivatonderai mutunga gore avo vanoti izvi zvichavabatsira zvikuru.
It's not easy kuti uone passport munyika medu. Maybe you know outside zvezviri na it's better. Haukwanisi kuwana passport kausina extra money. Uyu mari yecorruption yakawanda pfuura yepassport.
Nyanzvi munyadze kufamba kwevanhu vasiza nobukedu mezveni vanoti urongwa hwekurerutsira zvezvarwa zveZimbabwe mukutora magwaro uchabatsira zvakanyanya avo vanoda kurapwa muzvipatara zvehurumende yenyika iyi sezvo zvipatara zvichida vanhu vane magwaro anoratidza kuti ndiva nani.
Muno muchikutambudzika nyaya yekuti kana munhu asina mapepa kuti aende kuchipatara haasi kurapwa nenguva. Saka at least wakakwanisa kuti tikwanise kutora madhokumendi muno tikwanisire kunorapwa.
Asi chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti urongwa uhu kutungana kwembudzi nokuti hurumende haina mari yekugadzira magwaro ekufambisa ari kudiwa.
mari chaiyo kuti mapasipoti aprocessiwe hakuna ende kuna maprocessor gara kato mapasipoti gara ka vanhu vakamirira maqueue akakura zvikuru kuti mapasipoti awa aprocessiwe saka kuti tiye zvino zvingabva zvaitwa nyore kudero ingangova just a political statement.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti vanhu vangane vanobva kuZimbabwe vanogara muBotswana vasina magwaro akakwana. Asongororo yakaitwa muna 2009 University of Botswana yakaratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zvuru zana vaive munyika iyi vasina magwaro. Mumwedzi wakuru megore rino, komiti yeparamende inoona nezvemukati menyika yakakurudzira kuti vamiriri veZimbabwe kunze kwenyika vapiwe masimba ekutoresa magwaro ose anodiwa muupenyu hwemunhu kusanganisira mapassport, zvitupa nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Muri yenhabvu muZimbabwe yakaungana izvozvi pane imwe nzvimbo yekutandarira muHarare pamabiko ekupemberera vatambi gumi nemumwe vakaita mashiripiti gore rino, kusanganisira achatora mukombe weSoccer Star of the Year. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Hapana ane chekuita nezvemutambo wenhabvu asipo pamabiko aya. Kubva kuvakuru veZifa kusvika kuvakuru vePremier Soccer League, vanyori venhau dzemitambo uyu, vatambi nevararidzi nevamwe vatsigiri venhabvu avo vapiwa mukana wekuvepo panhemberero iyi. Mabiko aya ari kusvika pakati peusiku, asi mutambi weCapes United Joel Ngodzo ndiye ari kutarisirwa kunyemwerera atambidzwa mukombe weCastle Soccer Star of the Year uyo uri maoko aRodo Chinyengetere parizvino. Izvi zviri pachena mushure mekutungamira hondo yemagreen machine yekutora mukombe weLeague pamwe nekunwisa zvibodzwa gumi kuti Ngodzo uyo akawana mavhoti akawandisa pasarudzo yevatambi yakaitwa anokodzera kutora mukombe uyu. Mutevero wemutambo wenhabvu vaPhilip Regede vanoti iwo Ngodzo anokodzera kuenda kumba nemukombe uyu.
Haini maonera amira anga chita season yese ndoandinoona hangu kuti deserve that position because he was outstanding overall season yese.
Mumwe mutevheri wemutambo wenhabvu asi achitsigira Dynamos vaFarai Mashonganyika vanotsinhira kuti Ngodzo ari pamberi pevese.
Inini zvangu handisupported Capes asi Capes iko zvino zvindikuona kuti iri kutora League 1 yatora League 2 Josa Ngodzo yaya anodeserva kutora Soccer Star of the Year nekuti is playing zvekuti kuti Capes ive pairi panapa ndiJosa.
Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti Prince Dube weHighlanders ndiye angangotora chinhano chechipiri achiteverwa naRalph Kaundera weTriangle. Vamwe vatambi vari kurwira mukombe uyu ndeFinias Bamusi weCapes United, Ian Nekati weZPC Kariba, Ralph Kaundera weTriangle, King Nadolo weTelone, Evans Katema weDynamos, Wellington Taderera weBlack Rhinos naNeva Tigere weFC Platinum. Asi mwaka uno hazvisi pachena kuti achatora mukombe weCoach of the Year ndiani sezvo paine mazita akawanda anosanganisira Darlington Dodo weCapes United, Lizwe Swese weFC Platinum, Godfrey Tamirepi weZPC Kariba, Raman Gumbo weTelone vari kungotaurwa nezvavo. Mukombe wemubati wepagede uri pachena kuti ore kuenda kuna Ariel Sibanda weHighlanders. Sibanda ndiye akanwiswa zvibodzwa zvishoma shomwa mwaka uno uyezve ndiye ega mubati wepagedhe ari pavatambi gumi nemumwe chete vari kurwira mukombe weSoccer Star of the Year. Asi mabiko anhasi haasi iwo ari kuvhara mwaka wenhabvu wegore rino sezvo pachiri nemitambo miviri yeLeague isati yatambwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
yashika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika uyezve kuti ndiani achatora mukombe we Soccer Star of the Year munyaya dzezvenhabvu.
Kutaura zvakare na Pastor Bandawa pa Lemon View pano pa Durban. Ndingatange pane mitambo.
Tanga ipapo tinzi.
Takatarisa panyaya dzemitambo muZimbabwe hazvina zvinakana kumira zvakanaka zvachose.
Sei muri kudaro.
Ndingatarisa kubva pakaenda chikwata ku Egypt ku AFCON chema Warriors chaicho. Zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka ende ndingati kubva appointiwa Minister of Sports hatina kana chimwe chatakamboona chaakaita nandare maground jaivo muZimbabwe hatina ana rufaro zvachiona ndo dzinototaurwa kuti hadzisi nhandare dzekuti dzingatambirwa Premier Soccer League.
Ndeupo wamunofunga weimi kuti achatora mukombe pamabiko anhasi?
Pamabiko anhasi ndingataura kuti Ngodho matambiro aanga achiita anokwanisa kuti atore mukombe.
Mukutaura naFilimon Morris muno muHarare.
MuHarare makadiko?
MuHarare makangoti zvizvi, tiri kungochema chete nemaproblems atiri kusangana nawo nguva nenguva. Zvinhu zvacho hazvisi kunyatsoita zvatiri kutarisira. Kana kumbira kuti vanga horidhe ichasiko taparinani vata rufaro hapana.
Muri kutaura namukoma Simba, tiri kuno kusatatirwa kumafikenyu.
Ehe, mukoma Simba taurai tinzi.
Ndoda kutanga pamutambo wenhabvu apa. Pamutambo wenhabvu zvavo zvinhu hazvina kumira mushe nokuda kwemapolitical issues ari muZimbabwe. But ndinoona kuti neefforts iri kupiwa nemufana uyu weCapes uyu ari kutora mukombe mukwana.
Muri kutaura naShamiso Chinotimba.
Aiwa, taurai tinzwi.
Ndinotaura pamusoro pehurumende yedu kuti izvoni. Dai hurumende yedu yanga yapa vanhu matenda, handi iyo iri kuti haina mari. Saka dei yanga yapa vanhu matenda ekuti marengi akaita sempare yaiongopa umwe munhu otoiklina otoivaka achiwana mari, munhu uya achizobhadharawo hurumende padiki mastadium zvimwe chete.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yenzara yakatarisana nenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Ndinodzokorera namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nzvimbo dzakawanda munyika dzotarisana nenzara inotyisa. Vanhu vakawanda vorara vari mumitsetse pamagaraji yekutenga mafuta edzimotokari. Nzeve dzevanhu vakawanda dzomirira kunzwa zvichabuda kumakwikwi aSoccer Star of the Year Award, vakawanda vachitarisira kuti mutambi weCapes United Joel Ngodzo ndiye achatora mukombe uyu gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuoneka ndini Rachoto, ndiri muWashington DC. Ndokusemi nantungamiri Ngomo achikupai nhau dzendebele.
Soko izika tisenda baku VOA ndebele.